Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano raDonald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union, kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit, wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica. Muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguvu, kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yabhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handioni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungapese mienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvawohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe ruins wana kamiru inzuwaya. Vano tiratiza kuti slavery isati yaitika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine makingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa State. Yokuti yaishika ku Indian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro soro. Zvese zvakakanganiswa ne slavery ne colonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinawo hwegovernance hwokushayiwa hutungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina hutungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irabe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo dzeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu reMashonaland West asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakiriniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi uchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mushonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu reMasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega zvavano vanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruwa kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawanika akaita sehealth care nezvimwe, mwana wako kushaya kuti adzidzise pachikoro paunongoti adzidze pachikoro paunongochidzidzisa haudi bhozi, unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruwa kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruwa.
Tikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruwa vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruwa sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruwa, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruwa, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60 nezvisere kubva muzana vanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njovo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu. chedu. Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha, imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri kuToronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume, saka ndakatanga kumatengesa. And then paFacebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai andikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane makustomer, ndane masales angu, ndakabva ndakaoneka pane group riyandikati aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro ndakaita relationship yakanaka nemadzimai iwaya, zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews kana chitsvaga munhu wekundishandira. Ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground, inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook, ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita stock nezvese zvese, tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nemapoint of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here? Unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako? Mistake inoitwa nevanhu vakawanda kutsvaga hama o kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune business riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvamunoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account, zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei, ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sabusiness person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti kuseparata maduties, kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo zvondozvimwe zvatakadzidza kuno kubunze kwenyika, takutozviaplya nezvemacustomer service. Zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga. Nesocial media avanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here, kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward, kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 uwo hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzou Nhenda.
Isi tinoti zvinosuwisa asi chinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti ma statistics ari kutorwa kuma court ende zvichireva kuti tiri kutarisa ma registered civil marriages chete, asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanano dzechivanhu ma customary marriages asiri registered, anoti kana akuputswa kana kupusika haende kumatare edzimhosva dzakafanana na high court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024.
Saka pangaitwa sei hapa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro, musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitira kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano, dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Vakandamiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatiipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndozvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze, yanga iri panamba 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudzo idzi dzadzisingaburitsa izvozvo kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako chimuda womboda kuravira zvekunze. Saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwe, asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kunze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yataa kuti globalization kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi, kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokudzira kuti kana manetsi anaramba nai, werezi kunyika dzedu dzekunokuna naAfrica nedzimwe nyika dzakatisarirei taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano, of which izvozvo zveglobalization, izvozvo zvetsika idzi dzasangana-sangana dzinofana kuita imwe chete. Dzakuzokunda dziya dzataive nadzo esikudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana. Munenge muine patience, munenge muine rudo muchigadzirisana kuti muende mberi.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounhenda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana-siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana-siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekutichajga mudunhu rechikombedzi amai Mashata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa, asi vakati izvi hazvireve kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbapo dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa, asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano reCenter for Cultural Development Initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe vaHerbert Pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu reChiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji pending yavo, pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pamapendings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo. Vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shep.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi, vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa, dzimba dzedendedzwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo. Vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka, asizve chimwe chaitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoe kana chii chaishandiswa, zvaiitwa kuti izvo tumwe tumbuyu netupuka tunone kwa mzimba tusaonekwe.
Micherechezo inowanzo buritsu kwa pakudzurwa kwe zimba inosanganisira moyo, chidavado che chevron pattern kana muka. Kudzurwa kwe zimba uku kunoshandiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekukwezva vashanyi vekunze nemuno. Nzvimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa muka dzesango dzakaita segona rezhou dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Nhlolanja 2025 ngotabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masanaka kwaqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethuka ukuxokozela okukubandla lezano PFATA. Zikala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathabeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezano PF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka 2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kunini? Ibandla lezano PF ungabuyela emuva le. Unengi lapha abantu abasuye baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi akhula uphuma kwesipa kusuka nalokhu nalokuyana kusekuwomgagawo kusiba lokhu nalokuyana kusakuze kuzofika nakathi esikungani sazayifika landayo le ndaba enokuthi ube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balose izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sabantu lolu kuthi intuthu ethunqayo uzafanele ukuthi lunze nxa kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanupiyefu ngeke lidileke. Unganikinika kuthinthini kodwa kulungiseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu esebengani ngayo seze bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele izanupiyefu imuva isiya phambili. Izanupiyefu basebenje ngapho kuzuka lidilayo. Kena zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abanga, abantu abathulanga namaplanisi awo wenzwa lokhu ngokumlalazi nako siyakuzwa kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe benye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangathi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchika kwegasi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezamphepho likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezidlungiso ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezamphepho kube labantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje nozasuyeqe umthetho wenambana laphana yikho khona okuyalokukhona kodwa usezekudiliza ibala Oza suma la ese tata iskanze visa umuni. Uyari kubangwa nzeri. Unatua suma utunga wani basa kutika shuari. Uyari kuhili.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu nomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinature yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza hotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye intolerance abalayo ngama views abanye abantu abangavumelani labo ezinsukwini nje njengoba sesibonile ezincwadi ezisecurity zamapolisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini. Ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize. So yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana.
Ye kodwa kuzozochitheka igazi yini baba Mlalazi?
Njona ngichilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi. Angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolve ama-political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa konoko ke okubahluphayo?
Udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms. Ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzana uPF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Stephen Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadini ngale eveshini okuyimbili. Akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike owumgani wempuphu. Idlulile lelo la. Elakusasa akwazi. Abe khona abazweleyo ngokusedrobheni embhasele ku-10 kg. Sesidla kanye ngelanga njenginje ndaba.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali virusi siyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nanko kuyi $5 ngingathenga makhelwane meshe ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona konjalo isikhona sisheye ukuze ithi sinyani sithole umphila.
Ukansila weka chechete umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlu kanika abantu staple food, staple diet. Banika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginike so ekunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kade sebaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu bathi ah mina ngisayi i-toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhwini asezisibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sekumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilugu, sihlale phakathi singasaphumphana. Ikukudumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilugu ungenakudla uzayinikana, kuba nzima. Kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilugu, eminye imizi akula nkukhu.
Unkosikazi sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanganiza laminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi hayi indlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose ezigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo le-Europe ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo ikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
uTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work.
Izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu. Kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu luqoqwe ngu-Anita Powell lalethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Obakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngaleke ePhilabhosi. Lapha ngilizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana khathesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe nelazizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echochobele kube phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lapho.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Iye kwenziwa kuyini?
Kokunye baba, obaba abanye balobukhweli, balobukhweli bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwesosilayo.
Ye bantu, yikho kugcina kuhle kwakho.
Abantu kufanele bethethekeleke, khululeke.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni, bathini ngodaba lolo?
Obaba kabafuni, bathi labo mama bayasidelela. Bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okumangalisayo ukuthi ubaba omunye waqalisa ukuthi abuye. Nomini mfazi umama ekhona ekhaya kanje kathi kuhlukuleki umama khonokho yini. Esikufakathi kumama umnikazekile akumkhiphele igogokele umama yeli umama lo. Umama ngokwesaba isigazi amkhiphele. Hambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Hambe kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama. Omama labo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu. Abe labanye obaba eceleni uzabana ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala. Abadala sibili. Ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayiboni njengendoda. Naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lomama bathandayo egumeni umuzi wakhona uyawuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la?
Bomama, amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho. Kuhloniphe umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wamkhiphela, wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo. kodwa sikuthethile lapha manje ekhaya usimbona lokhu nalokhu kusemuli kusemuchapa basagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentoni uwathiwa ngokubekezela ngothando
ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esiluthwani isikhathi esiyidinga sokuhlukulezana hhayi eminye imizi siyabona lithana kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age or asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sonyebalahle omunye laba batsha abangingani angikwazi ukuthi umoya leswazela omunye layithi kami ngiyahamba nimchingezento kuzathi ngiyathatha omunye umfazi kathi-ke kadeni kake ngizaakhonokho abantu babethandana kuze kwazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlali bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda kuleze ngibuya behlabela bavela khona-ke ngibambeka izandla khathesi akusekho lao akusekho mthezo
ezithembayo ubone-ke madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eVilabhosi njalo yingcwethi kwezamasiko esintu ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo ozithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 hhayi-ke kwalamhla kwanele
okwakhathesi siye njalo kuntungameli inkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli inkomo lamhlanje sise Bedbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha uCrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBadebridge iBadebridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makado
iBhayibheli lona lithi labo abanenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto bababeke izandla akutshongi ukuthi sibashaye akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona ebhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokushaya ba ukhutshwa ngokuthandazelwa so njengama-residence thingasithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-thetshi enjalo akumele angavunyele be-operato um uhulumende aloba ayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithethena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBadebridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhoze sibizwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili njengani ngibheke ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise enjani ngi-church-i enjani echaya abazalwane i-city keeper enomoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushaya ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu
sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele-South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likaze lizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokhu ukuthi kwamapastor siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa ojiki hhayi lapha ebhayibheli bafika ke siyahlangana nakho uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kunakhonokho bekholwa kumfundisi wabona le kumbe improfita yonaleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi
Ambi ya wana wana lezi kuduma ngezi kutiti. Kuchukuta siwe ya kukana alandu kishaya. Wako wana wasa wewe ya wane. Kota wazanya wapumu nge wakuzanya uwe le mwanaga. Lewe isi puma nge wakusile wawa le mwanaga. So I napa siwe singa wea kia nganila ate. Ganga hapu nga wakukona pa alandu kwezi tulela nge. Nge wawaje kolo viko. Ama chechi asema nenga kumi. Uma sikhangela ichurch enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangelana nale zamasonto. Kodwa ungakhangela ukwanda kwamachurch enaba ngasarejistwana. Kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthetho wami ngisuke ngifake ifulegi yami kwenabo abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo. Kathesi sekula mafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi kumbe yikho okucina kusenza ukuthi lezi lilingane ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene lezihlamba endaweni ezingasizo amasitendi e-church aphiwe ngumanisipala. So siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli and kuyabe kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babebanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iindaba ezihluphayo loma thingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezindala.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bawankonko.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungameli Nkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama single track angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe i-single track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
0800-333-333.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngisikini balandeli, lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala or usapota umculi omncane. Sicela liqhubeke lisapota lathi esisakhulayo. Nithenge ama-CD, nithenge ama-USB, nithenge njalo impahla zeqembu. Njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula. Sibone ukuthi hayi, ngiyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.